zvikoro zvakavhurwa nezuro asi sematauro atakaita zvakavhurwa kuvana vechikoro avo vakauya nowandu hwavo sevabereki vanoratidza kuti vanga vaneta nokuchengeta vana kumba asi varairidza vana kuuya kuzvikoro varairidzi vakatora mukana hwokusangana semasangano avarairidzi ari mufederation of Zimbabwe education unions ndokunyora gwaro iro gwaro raenda kupresident's office kuna employer public service commission kuminister of education nekuna minister of finance
makavaudzei mugwaro iri
varairidzi vakaudza maofisi ese makuru aya kuti zviri nani kuti hurumende itsvage danho rechimbi chimbi kuona kuti muzvikoro mungagadzikana nokugadzisa mari dzekutambirwa navarairidzi nokuti tisidaro gore rino rese ringangova inonzi pachirungu wasted year hazvibatsiri kuti tozonongedzana tava kuti vana vakafoira sei isu tichingoona kuti varairidzi mari yavanonzi vatambiri ava haikwanisi kunge vachizoenda kuzvikoro nokuti tikada kuti tibvumirane kuti mari inozoinkiriza kuna June kwatisati tasvika patinozosvika kuna June ikoko mari yemuzimbabwe yamaRTGS inenge yangova mashangurapata uye mari yacho nyange tikazotarisa iyo 75% iyi inenge yazosvika by June haina zvainobatsira saka varairidzi vanoda kuti mari yavo idzokere payanga iri June 2018 asati asvika pa$520 to $550 varairidzi zvekare vari kushamisika nokuti muzvikoro mavanonzi vaende umo vana maancillary staff naivo vanenge vachingonzi vaende kuzvikoro pasina kana inonzi testing kuona kuti vangava vane utachiona hwecovid-19 ndevapi vangava vasina ndevapi saka varairidzi vaifunga kuti hurumende ichaonawo kuti yaisa zvikwanisiro zvedziviriro zvokudzivirira covid muzvikoro tasvika kumapena varairidzi vataura vachiudza hurumende kuti vacharamba vachiramwa mabasa kusvikira hurumende yagadzirisa nhunha dzavo saka ndo zvakataurwa navarairidzi chisungo chiri kuti nhasi uno chichange chichiendera mberi kubva pane zuro pakataurwa navarairidzi vachisunga chisungo varairidzi vemasangano avarairidzi anokwana iwo manomwe ndo vakatenderana sangano ranga risipo chete isangano ravamwe vedu vezimta ratisingaziwo kuti vanofungei maringe nemaconditions avarairidzi
asi varairidzi vari kumaka havo bvunzo dzevana vechikoro here
varairidzi vakawanda vari kumaking ndo zvimwe zvatatambotaura kuti hurumende inoita sekuti yakaita mateya even yaida kuti zvikoro zvivhurwe nezuro nokuti vazhinji varairidzi kumasecondary school vari kunomaka hationi vachipedza kuda vachazopedza panopera vhiki rinouya saka zvava zvakangokosha futi zvekuti dai hurumende yanga ino unyanzvi yakateerera unyanzvi hwataiudza isina kuvhura zvikoro yakazongofura zvikoro kuda pasecond week yaapril uyezve tichizodhivhaidha makotoro kuti aite maviri chete kudhivhaidha makotoro kuti aite matatu nenguva yaenda iyi tinongoona kuti udyire kana kukara kana kwavo maministers namamwe maprivate schools vanoda kungoti vaite mari vachiwana mari kuvanhu varomfees saka zvava zvakajeka kuti dai tangodhivhaidha gore iri raita matemu maviri zvaizopawo nguva varairidzi yokudzidzisa vachikwanisa kuzonyoresa mamidyears iwo anowanza kunyoresa ine format inozosangana navana muna November mavanozonyora maexamination but nekudhivhaidha mumakotoro matatu tinoona kuti nguva inenge iripo iyi haikwanisike kuti zvikoro zvinge zvichiita maintenal examination zvichitesta vana mune zvakanaka